Gwaro iri rakanyorwa zvichitevera ongororo yezvakabuda mukuverengwa kwakaitwa vanhu muna 2012 rinoratidza kuti wandu hwevana vanozvarwa hwadzikira nemwana mumwe chete nechidimbu, uyewo rinoti vanhu vazhinji vava kuita vana vasingapfuuri vana. Imwe nyanzvi yakaita ongororo iyi muzvinafundo Marvelous Mhloyi vepauniversity of Zimbabwe vanoti ongororo yavo yakaratidza kuti vakadzi vechidiki naanamai vati kurei ndo vari kunyanya kuzvara vana.
Chaipa manje ndechekuti vana vechidiki vari 15 kusvikira 19 years vari kuwedzera kubereka kwavo, uye vakadzi vati kurei vava pamusoro pe 35 years vachiri kungobereka. Izvozvo zvinoita kuti kufa kwemadzimai kuwande kuvana vadiki nemana mai vati kurisei avo vanobereka.
Vanoti izvi ndizvo zvinoita kuti vana vakawanda nanamai vacho vafe. Vati uwandu hwevana vanozvarwa munyika hufaniri kuramba huchiderera, sezvo izvi zvichikonzerawo kuti pave nevanhu vakwegura vakawanda uye vachizoshaya vanovariritira.
Tikarijusa kuberekwa kwevana nevana vadiki nokuberekwa kwevana nevana vakuhombe, kutaura kuti vana vachaberekwa vachatidzikire, zvinenge zvacho chichinakira. Hatidi kupfuurira mberi tichienda, nokuti tikazoenda pazasi petu tinozotadza kuzvidzorera, kudzorera vanofane vapenyu.
Vatiwo chinoita kuti vakadzi vechidiki vaite vana vakawanda inyaya yekuti vanoroorwa nevarume vechikuru, zvikuru sei vaya vanenge vafirwa kana kurambana nevakadzi vavo. Zvimwewo zvabuda muongororo iyi ndezvekuti pavana vanozvarwa vazhinji vavo vave kurarama kana zvichienzaniswa nakare. Mukuru weZimstats vamutasa dzinotizei vanoti zvabuda muongororo iyi zvakakosha kune vemuhurumende nemasangano ebudiriro, zvikuru sei apo vanenge vachironga zvirongwa zveramangwana.
So isu tiri kungoti takaproducer census in 2012, pane need yokuti tive nemadetailed analytical reports from experts based on the 2012 population. And izvozvo zvichibetsera zvekuti hurumende vanenge vana public service, health, ministry of finance vakaona data iroro vanonyatsoita mapolicies avo, vachinyatsoziva kuti mapopulation dynamics eZimbabwe akamira sei.
Mukuru weUNFPA muZimbabwe vati Diane Sise vati ongororo yabuda apo nyika iri kuita mabasa ebudiro akawanda akaita sekuvandudza upfumi pasi peZimbabwe Agenda for Sustainable Social Economic Transformation, SIMASET. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.